manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 31, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimbaradza mitemo yeCovid-19 munguva yezororo reEaster. Vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende munguva yezororo reEaster. Hurumende iri kutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo. Ii ndio mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hurumende ichasimbaradza mitemo yayo inobata chirwere cheCovid-19 munguva yezororo reEaster. Vamunangagwa vakati vadzidzi vanogara muzvikoro zvavanodzidza vachange vari pazvikoro zvavo munguva yeEaster yose. Vakatiwo mabhawa ose achange akavharwa uye vanhu vanopinda munyika vachange vachisungirwa kunge vaine humbo hwekuti havana COVID-19 vanenge vasina voiswa muquarantine yemazuva gumi. Vedzisvondo vachange vari zvikamu 50 kubva muzana pavanenge vachinamata. Vamunangagwa vakakurudzirawo veruzhinji kuti vagare mudzimba dzavo munguva yeEaster senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Zvichakadaro vanhu vakawanda vari kuita maonero akasiyana-siyana padanho rakatorwa nehurumende rekurambidza veruzhinji kufamba nzendo vachishanyira hama neshamwari pazororo reEaster rinotanga musi wechishanu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Mugari wemumusha wekwamucheke vaNixon kwirirai vati danho ratorwa nehurumende iri rinodzvanyirira vanhu vanofanira kunge vachishanyira hama dzavo panguva yezororo.
Inini zvinhu izvi zvaitwa izvi ndoona sekuti zvinokakudzvanyirira vanhu. Vanhu vaifanira kuti vafambe-fambewo vachiinda kumisha vachinoitawo manyaradzo vachinoitavo vachiinda kudzichechi nokuti muri kuona kuti inge zvino iyi nguva yeEaster vanhu vanofanira kunge vachinamata Mwari wavo nokuti musiki ndiye unopa upenyu. Saka ndaiona sekuti dei hurumende yatirerutsei vanhu vatifambe-fambei asi kuti vanhu vafambe vakangwarira vasazonyanya kuunganisa kuizoitira kuti COVID inozopararira asi vangoitawo vakangwarira.
Mumwe mugari vaFrancis Mapingure vatiwo hurumende yaisafanira kurambidza vanoda kushanya vari mukati menyika asi kurambidza vanobva kunze kwenyika vachishandisa mabhodha.
Isu chimiro chaitwa ichi nesarudzo yaitwa nehurumende yedu hatina kuifarira nokuti paEaster ndopata tichitarisirawo kuti vanhu vachibva kumabasa nekwakasiyana-siyana vanosvika voungana vogadzirisawo zvemusha hama dzichisangana zvinoda kugadziriswa zvichisangana zvichigadzirisika manje apa kana vatodaiwo zvodhora kuti hatichatosangani ivo dai vavhara bhodha nezvimwe izvi asi tiri kuona kuti maindustry to travel ari kungobvumidzwa saka hazvibetseri plus manhamba ekorona yedu achiri akangonaka hapana chati chakwira vangadai vangomonita bhodha ravo iri nezvimwewo asi vaimbotirega tichifamba tichiinda kumisha dzenyu.
Asi mumwe mugari wekuVictoria Range vada kuzikama nekunzi Amai Sherene vati hurumende yatora danho rakanaka nekuti denda iri rinowedzera pazororo apo vanhu vanodambura nhembe nekufara vakaungana.
Semugari wemasvingo tinoona kuti zvaitwa nehurumende zvakanaka zvokurambidza vanhu kufamba chero vana kuti vasabva kumaboarding schools vachiya kumba because if we think back like in December ndopakazoita disaster yekuti takazova nepeak yeDiscovid muno munyika Nei makayuto wana wakanga wa mabote anga furwano wafumizu wa kutravela. So people were mingling all over and my crowds anga kawandisa. Saka nezo kazita otipave even death rate yedu ikwire, my infections akwire, zunu zedu zisa famba zakanaka. Saka kutorambiza vanhu kwakanaka. Because tingaramba tidzokera pachinhu chimwe chete tikapinda third wave. This is a very noble idea yaitwa nevakuru venyika.
Izvi zvatsigirwawo naVaThomas Makenje vanoti vanhu vakaungana vachiita zviitiko zvemhuri dzavo pamwe nekushumira vachipembera zororo iri zvinogona kutounza wevhi yechitatu yedenda recovid-19 vanhu vakawanda vakarwara apo uwandu hwange hwava kuderera munyika. Mutauriri wekomite COVID-19 mumasvingo vaRogers Irimai vakurudzira vanhu kuti vakoshese mitemo inobata denda recovid-19.
Imwe nyaya ndeyekuti tine vamwe vanoda kufamba nzendo dzakareba kuenda kumamisha. Nguva ino tikurudzira kuti vanhu vanga vasafambe ngatirijusei mamovement tigare panzvimbo imwe chete. Kana mukatoona hurumende izvozvi yakatoti vana vezvikoro ngavatogara vari muzvikoro vari mabhodhingi vasaende kumamisha. Inyaya iyoyo yekuti denda iri tikwanise kuridziirira kupararira kwaro. Imwe nyaya ndezvakare ndeye vanhu vanomwa doro havasi kukurudzirwa ba kuti vange vachiungana vachimwa doro vari mapawa. Kana muma night club hapana mabhawa nema night club ari kubvumidzwa kuoperator vari kumwa doro vanomwa vari kudzimba dzavo.
Zvichakadaro munhu mumwe chete akafa nedenda recovid-19 nezuro uye vanhu makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi mashanu nevasere 36,858. Vakapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu ane makumi matanhatu nevatanhatu 34,636. Uye vashaya nechirwere ichi vave chiuru mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 1,521. Vanhu vabayiwa nhumba kekutanga vave zviuru makumi manomwe nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana 72,944. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakazeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira kudyidzana kweZimbabwe neBotswana, chirwere cheCovid-19 nezvimwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vane ruzivo nezvaitika pamusangano uyu vanoti vaMnangagwa navaMasisi vazeya nyaya dzine chekuita nekusagadzikana kuri muMozambique kurikonzerwa nevanopfurikidza mwero, sezvo vaMasisi varivo sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzeka musangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC yeOrgan on Politics, Defence and Security. Vaviri ava vanonzovo vataura nyaya yekurwisana nechirwere cheCovid-19 kuri kuitwa nenyika mbiri idzi zvichitevera kufa kuri kuita vanhu vakawanda nechirwere ichi pasi rose pamwe nekusimbaradza nyaya dzekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Zvinonziwo vaMasisi vakumbirawo vaMnangagwa kuti Zimbabwe itsigire Botswana pamunhu ari kudiwa neBotswana kuti vatsive munyori mukuru weSADC amai Stego Manatex avo vave kusiya basa zvichitevera kupera kuri kuita temu yavo muna Nyamavhuvhu wegore rino. Munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys Hlatshwayo vati havaone chakaipa pachikumbiro chavaMasisi sezvo Botswana iri nhengo yeSADC uye dzimwe nyika dziri mubatanidzwa uyu dziri kuunzawo mazita evanhu vadziri kuda kuti vatore chigaro pamusangano weSADC uchaitwa muna Nyamavhuvhu.
Team of office yamaiste Gomena Tex vanouya varivo executive secretary weSouthern African Development Community SADC iri kupera mugore rino ra2021 muna August. Ndosaka muri kuona kadzi yeSouthern African Development Community dziri kuziya nyaya yekuti vangatore chinzvimbo chamaiste Gomena Tex ndiani.
Musangano waitwa navaMasisi navaMnangagwa nhasi unoteverawo musangano waitwa navaMasisi nemutungamiriri weZambia vaEdgar Lungu nhasi mangwanani muguta guru reZambia reLusaka. Zvichakadai dare remakurukota ehurumende nezuro rakabuda nechisungo chekuti vana vechikoro vanodzidza vachigara muzvikoro vasabve muzvikoro pazoro reEaster senzira yekuedza kuderedza mikana yekupararira kwechirwere cheCovid-19. Asi mumwe mubereki nemwana anodzidza paPeter House kumarondera uyo aramba kudomwa nezita ati hurumende inofanira kuudza veruzhinji zvainenge ichironga paine nguva vachiti vamukira kuchikoro vachida kunotora mwana wavo vakarambidzwa.
Hurumende inofanira kutaura zvainenge ichironga paine nguva Nemse zvinoda famba kubva kuHarare kuya kuno kumarondera. Ndakudzwa kunzi vana havasikutorwa.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza vatori venhau nezuro manheru mushure memusangano wedare remakurukota uyu kuti hurumende yashandisa mari inodarika mamiriyoni 10 emadhora ekuAmerica $10 million kutenga nhomba dzinodzivirira kuti vanhu vasabatwe nechirwere checovid-19.
The vaccines we received today of 1,050,000. 10,560,000 was used to purchase those. Last year, containing 144,000, that was put again by the Zimbabwean government. They multiply by 10, come up with a clear answer. So far, it's over $10 million plus 144,000, come to about almost 10,700,000 something. But definitely, if we have bought 1.2 million,
zvichakadai gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti dare remakurukota rakabvumiranawo zvakare kuti kubayiwa kwenhomba kusimbaradzwe kunzvimbo dzinopinda nekubuda nevanhu munyika dzakaita seBidebridge, Plumtree, Churundu, Kariba, Nyamapanda pamwe neForbes Border Post pamwe nemadhorobha matatu anoti Harare, Bulawayo neMutare. Pari zvino Zimbabwe iri kushandisa nhomba nhatu dzinoti Sinopharm, Sinovac dzakabva kuChina pamwe neEcovaccine yakabva kuIndia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende irikutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions raimbozivikanwa nekuti Apex Council. Izvi zvinotevera yambiro yevashandi ava yekuti vainge voronga kuratidzira sezvo hurumende isiri kuratidza kuzvipira kuvawedzera mari. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vanoti vakazvipira kutaurirana nevashandi vachavawedzera mari. Musangano uyu uri kuitwa pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council. Nhaurirano dzakamboitwa mavhiki maviri adarika asi hapana chakabuda nekutadza kuwirirana panyaya yekuti vashandi vobatirwa here mari pahomwe yakaumbwa nehurumende yeGovernment Employees Mutual Savings kana kuti GEMS yavanozokwanisa kupota vachikwereta, uyewo hapana kuwiriranwa panyaya yemari yekubatsirikana kana kuti cost of living adjustment. Hurumende inonzi yaida kuwedzera vashandi mari inosvika zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvakarambwa nevashandi avo vari kuti hurumende yakawedzera vari muchiuto nevamwe nemari inodarika zana nemakumi mashanu kubva muzana kana kuti 150%. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Mavhima.
VaZulu wongu hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi mari vehurumende, asi tinoda kuti vagare pasi seNJNC votaurirana government team ichiisa zviri kubva kugovernment, masuggestions ari kubva kugovernment maererano nekuwedzerwa kwemari dzavashandi, voita hurukuro idzodzo.
Mune tarisiro here kuti pane chinobuda muzvinafundo nekuti inaurirano dzaane nguva yakawanda dzichiitwa uye dzakamboitwa zvakare mavhiki maviri apfuura asi hapana chakabuda?
Ndinovimba kuti pavachagara pasi vachitaurirana vachabvumirana zvinozoita kuti vashandi vasaramwe mabasa, nyika yedu yoenderera mberi. Saka hurumende yakazvipira uye tiri kuti ngavagare pasi as early as this week kuitira kuti vataurirane vanzwe zviri kubva kuhurumende. Ndinovimba kuti kana vakanzwa zviri kubva kuhurumende vachabvumirana nevashandi.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu avo vatenda kuti vari kupinda munaurirano mangwana.
Nharano dzedu hadzina kure kwadzakanga dzaenda kubva paya patakapesera kuita musangano nehurumende ichitipa iyo zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva musana. Zvatakanga tarambawo tichiti hazvikwanisi kupedzera dambudziko redu retigare naro muno munyika.
Epa muri kuti hapana chaiitwa pamakamboedza here kuti munge muchitaura nehurumende yacho?
Takaramba tongosunda nekunyora matsamba nekufona tichitora mumwe musangano. Saka zvetinoziva kuti vanomirira hurumende muhurukuro vanga vadzokera kubonobvunza vakuru vavo kuti vozvifambisa sei. Ivo vazotipindura tichange tine musangano woi pazuva ramangwana nenguva dzegumi dzemangwanani toona kuti hurumende yawedzeravo here paya patakanga taramba patakanga taizivisa kuti muhoro iyi haitengi uye haikwanisi kupedza matambudziko edu atakasangana nawo maererano neupfumi hwenyika inoi.
Sevashandi, mungade mari yamukafunga kuti ingakukwanirei nemamiriro akaita zvino?
Nyaya yemuhoro yatinoda iko zvino inenge yakuda kutoramba ichingotinetsa nekuti tikatarisa vashandi vehurumende vaakutambira mihoro yakasiyana zvokuti unotadza kuziva kuti tiri kushandira mushandirwi mumwe chete here kana kuti kwete. Tiri kutarisa zvipi kuti ava vawane yakawandisisa kudarika yevamwe? Saka chatakangonyanya kunangana nacho ndechekuti muhoro yedu dei yadzokera payakanga iri mugore ra2018.
Maitambira mari apa?
Apo takanga tichiwana mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuamerica. Iko zvino tikatarisa mari iri kushambirwa nevashandi vehurumende inongoramba ichingotambira pamazana maviri ipapo, kureva kuti chidimbu chiri kure kwazvo kuti chisvike pamari yatakanga tichiwana mugore ra2018. Iyo mari yatakanga tichikwanisa kutenga nayo, yatakanga tichikwanisa kuita nayo zvakawanda tisinganyunyuti.
Mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mashangu vachitaura vari parunare muHarare. America inoti zvino hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe munyaya dzekodzero dzevanhu sezvo mapazi ehurumende anofanira kunge achichengetedza kodzero dzevanhu ari kukundikana kuita basa iri, mamwe acho achionekwa ari pamberi mukutyora kodzero pamwe nekumbunyikidza zvizvarwa zvenyika. Izvi zviri mugwaro yeongororo yakaitwa nebazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika iro rinonzi Zimbabwe 2020 Human Rights Report. Gwaro iri rinoti pane nyaya dzakawanda dzakaburitswa dzine chekuita nekumbunyikidzwa kwenhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance, kusanganisirawo kuurayiwa kwakanzura webato iri vaLavender Chiwaya nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Gwaro iri rinobatawo zvakaitika pamiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri, avo vanoti vakapambwa kubva mumaoko emapurisa. Kunyange hazvo vatatu ava vakamhanyara kumapurisa, gwaro iri rinoti hapana kuferefetwa kwakaitwa mhosva dzakaparwa uye mapurisa akatosunga vatatu ava. Gwaro iri rinonyunyutawo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumajeri umo muri kutyorwa kodzero dzevanhu vanenge vari muusungwa. Gwaro iri rinoburitsawo matambudziko anosangana nevashandi vehurumende mukuzadziswa kwekodzero dzavo. Studio 7 ainokwanisa kunzwa divi rehurumende pataenda pamhepo. Asi sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vosango vanoti hapana kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitwa nehurumende, asi kuti zvose zvakaitwa nehurumende kwaiva kutevera bombero remitemo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nekusanda pati hiriku hulamu sababu ino nisano pia. Hala hindi pati yoyo, sinozi wana isu kubari veni panguwa isu mrenda. Kana hivi ni ku South Africa, ku apartheid. Amerika yaka isu ka supporti native people in South Africa. Saka, chino zati Amerika doma karira ayo. Haifari niwa, matema, muruku zona kana hiko kwenye George Floyd here. Siliku wana isu kuti, shiripache na kuti munu mtema waka urawa, asiwa rungu. Vane sisi miokura amba na shidaku mtipai, tiangane problem. Dosa tirukito osa ZANPF, tirukundu ni une problem. Bata ayo, asike sabda bache na kutu Amerika, inyika isika fare, inyika zahari matema.
zvinga itwa ne hurumende ye ZANU-PF kugadzisa ukama hwayo ne America.
ZANU-PF vajonga yagara pamusoro kutanga haisi yakaenda ku America ikanonidzana ne America. ZANU-PF haisati yambo vakagara mugabe nekati vakagara mugabe ndivera mugabe pavakari hapana chavakaita chakachiri wrong chakaita kuti ukama hwenyu ne America hunge huri pamaloga heads. Nyaya iripo ndeyekuti America is a superpower. Yakapikira nyaya yekuti isu palandesa zvavo takanzi takatawirirana kuti tichazopiwa mari yekupombaneta zvakaitwa neBritain neEurope kuvakuru vedu nenyika yedu kutorera kwakaita nyika yedu then ukama hwedu ka uchagona kuramba uchindira benge muchakabvumirana tikanyorerana pasi. America ndobva yatenga nyaya iyi. America yatenga nyaya iyi ndonyaya yakazoenda kuti varungu vabviswe kumafamu vamugabe vakati akana zvakadaro isi akutora chii furedu ndavakupa vakarehwira vakuuya kuzotora furavo. Saka naizvozvo tinoona kuti America yagara yanga isina parili ZANU-PF government ZANU-PF part even before liberation. Saka yakangozowina tisapota kazeni yayo Britain ndokutiisira masanction asingangooni kuti masanction anga ari a tinoziva kuti pakamboitawo zvimwe zvakaitika zvishovoro zvakaitika panyaya dzemahuman rights asi iko zvino tiri kuona nacombetitim nangabva president wezimbabwe havana chavatiraita chingaitisa kuti America irambe yakasunga. Saka tinotenda isizvo kuti America kusasunungura kwayo hakunei neuri kutonga kunei nezanupf inenge chiri dasba.
Avo vanga vari sachigaro vezanupf mudunhu renorth America varegis Charumbira Vusango vari parunare kucanada naJonga Kandemiri westudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rasiya mavanga aro munyika dzemuAfrica, zvikuru maguta akaita seJohannesburg, Lagos neNairobi. Asi vanhu vanosvika zvikamu 60 kubva muzana zvevanhu vemuAfrica, vanhu vanogara kumaruwa uko kusina mitemo yakanyanya inobata COVID-19. Mutongi wedare redzimhosva ari kunzwa nyaya iri kupomerwa Derek Chauvin, mupurisa akasiya basa mushure mekufa kwaGeorge Floyd gore rapera, akayambira chimwe chapupu kuti chisazvidze dare zvichitevera mapinduriro achaita gweta riri kumiririra Floyd. Zimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nevashanyi vachada kupinda munyika munguva yezororo reEaster vanonzi vanofanira kuve nemagwaro anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19 pachishandiswa mushina wePCR mukati memaawa 40. Kunyange hazvo izvi zvagara zviri zvinotarisirwa kunge zvichiitika nguva dzose panopinda munhu munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimbisa mutemo uyu kuburikidza nemashoko avo avapanhasi. Vanenge vasina magwaro anoratidza kuti havana utachiwana weCOVID-19 vanonzi vanozoiswa kumahotera akatarwa kuchengetera vanhu vakadai kwavanozogara kwemazuva 10 vachibhadhara vega mari dzekugara. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanyeweyenutsa mitemo inorambidza kufamba-famba kwevanhu pamwe nekuungana munguva ino yezororo reEaster. Kunyange hazvo vanhu vari kukurudzirwa kuti vatevere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization muSouth Africa vaAzaria Dube Nduna.
Ndinoona ari mashoko akanaka zvikuru chaizvo. Anochengetedza nyika yedu veutano hwavanhu vezvekuti padopera kana iyo Easter yacho vanhu vasare zvakanaka pane zvakataka paChristmas. Asi ngatitarise kuti nokuda kwomamiro akaita ufumi hwedu hwenyika vanhu vazhinji vari kunze kwenyika ndo vanochengetedza nyika yedu kana paforeign currency kana mhuri dzavo ndomabreadwinner. Vanhu ava kuti vakwanise kuwana mapepa awo anodiwa ave within 48 hours zvinogona kutinetsei nezvekuti vaive vanopindwa muquarantine for 10 days ndizvo. Asi ngatirise kuti vanhu ava vanenge vauya nguva shoma ndivakwanisa kudzokera kuti kuno kumabasa. Chigwere ichi chiri kuchinda zvacho kuti kumberi asi ndinozvo kuti zvakanaka kuti chini vanatso vagamuchira vo zvakanaka vasonde vangabatsira navo sekuti vakwanise kusvika pavanoenda vakodzoka kuti vakwanise kushandira chini muri dzavo uyezve ngatirasire kuti chini pakaiswa mutemo wakadai vanhu vachatanga kufunga nzira dzokuti vopinda semuzimbabwe vachatanga kuda kupinda nomumvura kana nomusango zvinova zvinhu zvinodini zvinogona kupedzisira zvaita kuti varasirwe noupenyu zvowanikwa zvavo zvavanga vanazvo zvavanopedzisira mhuri dzavo dziri kuzimbabwe saka pane zvakawanda dzimwe nguru zvinokwanisa kudini kuafekta vanhu kana kutambudza vanhu kuda kweannouncement iyi
koimo musouth africa tanzwa kuti varamaposa vanyevenotsowo mitemo mitemo yacho yakamirawo sei yekufamba famba panguva ino yeeaster
ndinoti ini varamaposa vagona nekuti chigwere ichi chinobva neshoko ramwari zvikuru vazarira kuti vanhu ngavainde vanonamata mwari wavo kwasekadenga nenyika chinova chinhu chikuru chatinovarumidza nacho kuti vagona zvikuru pane kuti devanga vaomesa kuti vandevanga vagara nokuti unoziva zvose ndimwari saka katinge ndakatarisa mashoko avo awa vatendera kuti vanhu ngavakwanise kuti vanovanana nei nemhuri dzavo vachigaga zina dzavo dzomhuri dzavo vakwanise kuona nyama dzavo dzavangafanira kuona nadzo kwenguva yakareba kuti vanhu vanokwanisa kuona nguva shomanene nguva yake zhinji munhu anenge ari pabasa achishanda saka panoitika maziro ndokuti vanhu vakwanise kuti vasangane vachikwanisa kubetserana zvikuru paupenyu hwavo saka ndoti mashoko avaramaposa akanaka zvekuti arerusa vanhu zvekuti vakwanise kufambawo zvakanaka vaendewo kumakereke asi ngavachengetedza dzimwe nguri nhamba yavapo kuti 250 vari mumachechi vanoitiravo panze kuda mumasango vati 500 mashoko akanaka zvikuru ndomayemura zvikuru
imiwo zvii zvamuri kuita pazoro reirori reeaster
tiri sesangano rezimbabwe human rights organization tinokurudzira zvikuru kuti vana vezimbabwe vandadzokera kunyika yavo please zvana kuti mufambe nenzira dzakanaka tevedzai mutemo mufambe nepabhodha zvakanaka mukapinda nomusango kana mumvura munogona kurasirwa neupenyu hwenyu kana kurasirwa nezvinhu zvamanga makatakura kuti munobetsera mhuri dzenyu saka idzai nepamunogona papose kuti mutsvake tsamba idzi dzinodiwa umwe noumwe manegese kuti abate tsamba iyo chai chaiyo kuti asazonenzeka mberi nokuti anofanira aende kuzonakwa kudzoka kuno kubata zvezvikuru
avo vanga vari sachigaro vezimbabwe human rights organization musouth africa vaazaria dube nduna vari parunare musouth africa makare najonga kandemiri westudio 7 Tira Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanosimbaradza mitemo yecovid-19 munguva yezororo reeaster vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende munguva yezororo reeaster hurumende iri kutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo nezvenyaya dzemuhoro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokutei muchinzwa nhau dzeisindebele.